Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 17 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo yechiundu rabai election yosimudza mutauro zvichitevera kuvhota kwevanhu vakawanda vanonzi vaishandisa zita rimwe chete. Madzimai ekumashandaland west owana cheuviri kuburikidza nekutengesa sadza kuvatyairi vemarori anenge aenda nechibage kugrand marketing board iri kulions den. Zimbabwe inokundwa 1-0 nenamibia mumakwikwi eafrica nations championship. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinokurudzira sarudzo dzakachena munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuitira kuti vanhu vave nechivimbo nezvinobuda musarudzo dzemunyika. Izvo zvinotevera sarudzo yekutsvaga mumiriri wechiundu ramudare reparamende iyo yakaitwa nemugovera. Sarudzo iyi yakaona bato reZANU-PF richikunda. ZESNI inoti yakaona kuti paishandiswa magwaro evavhoti maviri uye vanhu vakanga vasina kuwaniswa dzidziso izere pamusoro pesarudzo idzi. Sangano iri rinoti rakaonawo zvakare kuti paive nevanhu vane mazita akafanana vakazvarwa zuva rimwe chete uye panzvimbo imwe chete asi vozongosiyana nhamba dzezvitupa chete. VaBrown and Love veZANU-PF vakawana mavhoti 9,426 vachiteverwa navatakudzwa Guzete veNCA avakawana mavhoti 445. VaBrighton Mujiti veFreeism Congress vakawana mavhoti 145, kuchitiwo vaWebster Zulu vePDZ vachiwana mavhoti 118. Sachigaro weZesne vaAndrew Makoni vanoti zviitiko zvakadai zvinoita kuti vanhu vasave nechivimbo neZEC. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
ZESNI muongorori yatakaita takaona kuti izvo ZEC ichiri kushandisa mavoters roll maviri rokutanga rakashandiswa pamaelections e2013 uyezve nesupplementary voters roll rinova rine vanhu vakazoregista after maelections e2013. Ongorori yedu iri kuratidza kuti mashandisiro emavoters roll ari maviri akadai ari kukanganisa mafambiro esarudzo, nokuti tiri kuona kuti mune vanhu vane mazita ari kuapiya kumarolls aya ari maviri. Tiri kuona vamwe vanhu vane mazita akafanana kana vatu vane madate of birth akafanana nenhamba dzechitupa dzakafanana, zvinova zvinoita kuti tifungidzire kuti vamwe vanhu vanogona kunge vachivhota ruviri. Saka takaona kuti izvi hazvina kunaka, zvinoita kuti tisave neconfidence nemaelections atinenge tichiita munyika.
Ko, panyaya yedzidziso makaona here vanhu kuti vanga vaine ruzivo nezvaitora nzvimbo?
Edu inoratidza zvakare kuti vazhinji vakanga vasina ruzivo nezvakanga zviri kuitika. Pane vaida kuvhota vakanga vasingazive kuti vari kuvhotera nzvimbo dzipi. Zvinova zvinoratidza kuti veZEC havana kunge vakatora nguva yakakwana yekushambadza election yanga iri kuitwayo kuti vanhu vanyatsozivisisa kuti pavanovhotera chaipo ndepapi.
Zvii zvamuri kukurudzira kuZimbabwe Electoral Commission kuitira musarudzo dzinozotevera?
Chokutanga chatinokurudzira ndechekuti mavhoters roll maviri ari kushandiswa anofanira kusendekwa kudivi poungwa vhoters itsva iyo ichange ichishandiswa pama elections ari kutevera. Saka tinokurudzira kuti zeki ishande nechimbi chimbi kuti voters iroro ringe riripo. Poitawo voter education nekuti mumwe nomumwe arenda kuvota azive kuti apa ndopandichavhota. Tinokurudzirawo zvakare kuti tsika iri kuitwa nemapolitical parties yekuti vanoita mavote buying activities pedyo nepamapolitical stations itsika inofanira kuti ipere.
Avanga vari sachigaro vezesini vaAndrew Makoni vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuzeki pamusoro pezvinyunyuto izvi. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat razivisa nasi kuti inflation yadzika kusvika pa 0.31% kubva pa 0.75%. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kugadzirisa nyaya yeupfumi kana zvinhu zvakadai kuchanetsa. Nemusi wechitatu pamusangano wezvemabhizimusi wakarongwa neInvest of Zimbabwe, Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakati vanoda kuti inflation ikwire kusvika kana pazvikamu zvinomwe kubva muzana kuitira kuti upfumi hwenyika hutange kushanda zvakanaka. IMF yainge yamboti inoona inflation yeZimbabwe ichisvika pazvikamu zvinomwe kubva muzana muna zviita. Kana inflation ikanyanya kuderera sezviri kuitika muZimbabwe, inoguma yave deflation. Izvo zvinoreva kuti mitengo yezvinhu inenge yanyanyisa kudzika zvichikonzerwa nekushayikwa kwemabasa, zvinokonzerwa neupfumi hwenyika hunenge hwaenda kumawere. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Professor Chitambara avayambira kuti upfumi hwenyika wananga kumawere.
I think is not tracked as zvinhu zviviri. Chekutanga aggregate demand mi economy ichakaderera zvakanyanya nekuti inflation kazhinji inomezhawo zvakare kuwandudzika kweeconomy. Inomezha yatingati health kana kuti soundness yeeconomy. Saka makaona inflation iri kudhuza nana 0% uko zvokuratidza kuti miekonomi hamuna aggregate demand. Inde hamusina aggregate demand. Zviri kungoreva kuti number one, mareal incomes yevanhu, mari ine vanhu muhomwe inenge yakadzikira zvakanyanya. Zviri kuratidzawo zvakare kuti production miekonomi yakaderera zvinonyanya kukonzereswa nedambudziko redeindustrialization iri kuitika. Uyewo deindustrialization iri kukonzeresa nyaya yeinformalization. Saka maincomes evanhu ari pasi pasi zvakanyanyisisa uye makambani ari kuvhara, nyaya yeproduction iri pasi. Chechipiri zviri kuita bilai nyaya yehigh cost of living iri muZimbabwe. Tiri kuti inflation yakaderera asi makaonawo kuti cost of living muZimbabwe iri pamusoro zvakanyanyisisa. Makaenzanisa mitengo yezvinhu muZimbabwe nekune dzimwe nyika kunana Zambia, wana Botswana nana South Africa. Munotoona kutoti mitengo yezvinhu muZimbabwe uri pamusoro-soro. Makaona mitengo yechingwa, for example, chingwa chemuZimbabwe chinodhura pane chingwa chekuSouth Africa na chingwa chekuZambia. Cost of living muZimbabwe iri pamusoro-soro even though inflation yedu iri pasi. Saka pane ka paradox ipapo pakuti inflation iri pasi but the cost of living iri pamusoro.
IMF yakati iyo inflation inogona kusvika pazvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7% mukupera kwegore. Zvinokwanisika here zvine zvatiri kuona izvinezvi?
Zvinogona kukwanisika, zvinogona kusakwanisika. Chambe chinyanya kudriva inflation inyaya mamultiple pricing regime yanga yaunzwa nekuparirwa kwakaitwa mabond notes. Patori nema different price levels anenge achichargewa whether uri kushandisa cash. Uye effect yekuti value yebond note ne value yene US dollars market zvakatosiyana. Saka izvo zvachidrivewo zvakare inflation.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vachitaura parunare na Blessing Zulu weStudio 7. Mamwe madzimai ekulions den pedyo nechinoi vanoti vave kurarama nekutengesa sadza kuvarimi nevatyairi vedzimotokari dzinenge dzaenda kuzotengesa chibage pagrand marketing board iriko. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vari kuuya kuzotengesa chibage pamadepot eGMB vari kupedza mazuva akawanda sezvo paine mitsetse yakakura iyo iri kutora nguva nekuda kwekutariswa kwechibage kuti unyoro hwacho hunobvumirwa kuiswa mudura here kana kuti kwete. Nokuda kwedambudziko rekuti vanhu vave kupedza mazuva vari mumutsetse, mamwe madzimai emulions den vakafunga zano rekutengesa zvekudya kuvanhu ava. Madzimai aya anoti zvekudya zviri kumhanyirwa nevanhu vakawanda iputugadzike mangwanani nesadza nguva dzemasikati nemanheru. Amai Doreen Mpepereki vanogara mumusha weLions Den mumwe wevanhu vari kuita bhizinisi rekubika sadza. Amai Mpepereki vanoti vakafunga zvekutengesa sadza nekuda kwemukana wainge wavapo paGMB. Amai Mpepereki vanoti vanouya nesadza nekuti vachairi vedzimotokari havakwanise kuenda kurukisheni kunodya sezvo vanenge vachiswededza motokari mumutsetse wekupinda muGMB.
Ndobatotonota sadza rinenge rina advantage sezvo havakwanise kuenda mumakantins chaiwo chaiwo bhozi vanenge vaida kusededza chii marurao anoona kuti vatoya votodya atomhaya anosededza chii rori rake sasi tumweyowo netumabhara twedu tivatengeserewo sadza chidaro chidaro.
Amai Mpepereki vanoti vanowana profit yemadhora 10 pazuva.
Hai shoma tinongwana tumapoto twedu pamwe tinongwana mumatezelanzanzi pazvo.
Mumwe anotengesa zvekudya ndi amai Mary Mukarati, avo vanoti vachairi vanotenga sadza nguva dzose nokudaro vari kuwana mari iri kuvararamisa.
Vamwe madhiraivha vanorufarira makuseni, vamwe masikatano, vamwe manheru. Asi kana kune wedha kune wedha yei kuchitonhora vanenge vachifarira tii nekuti makuseni seni vanenge vachitoda iri tii.
Amai Mukarati vanoti vave nedambudziko rekanzuro iyo yave kuuya ichida mari dzemitero nezveutsanana. Amai Mukarati vanoti zvakaoma kuti vabhadhare mari kukanzuro ivo vachishanda kwemwedzi mitatu chete pagore.
Kuramba tiri panapa paritoshupa kutengesera kwacho unoti kanzuro iri kuti tanda iri inenge ichida mari veheoti vanenge vachida mamedical aid. Saka nguva yacho yatiri kuti tikwanise kuwana mari yekutora medical aid ndofunga chibage icho chichangoti handifunga 2 months kana kuti month yasara. Saka hatikwanisi kuwana mari yekutora mamedical aid.
Madzimai anobika aya anoti vanoshuvira kuti dai vawana munhu anovakweretesa mari yekuti vatenge nyama yakawanda sezvo vanhu vari kutenga sadza vari kuwanda. Zvichakadaro munyori mubazi rezvekurima vaRingson Chitsiko vanoti dambudziko remitsetse yemotokari dziri kuuya nechibage haripere nekuda kwekusarongeka kwevashandi veGM.
Kojeseni haichamiri taramba yakadai. Saka ichokwadi kuti tine challenge pano, kwete palions den chete, kutoreva kuti ichallenge yakatarisana nenyika.
Nekuda kwedambudziko rekunonoka kupinda kwechibage kumadepot kwave munyika, GMB inonzi yakapinza basa vechidiki veZANU-PF vainge vabva kuzvidzidzo zvevechidiki munyika kana kuti national service uye vave kushanda nemanheru. Ndakamirira Studio 7 muLions Den, ndine Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9 9am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muCameroon razivisa nhasi kuti mauto 34 haasi kuzivikanwa kwaari zvichitevera kunyura kwengarava yavo kumahombekombe kwenyika iyi apo yanga ichiendesa chikafu kuchitsuwa cheBakasi. Mauto matatu kubva mauto 34 ndiwo akakwaniswa kununurwa mushure mekunge chikepe chavo chinonzi Le Mundenda chanyura kumaombe kumbe kwete mdusha ninguwa zenanatu mangwana ne msue shondo. European Union neBritain vatanga hurukuro dzakadzama dzekutanga pakupatsanurana kwavo matiyu ose achiti yave nguva zvino yekuti vaende mberi nehurukuro nechimbi-chimbi. Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda weEuropean Union uri paBelaymont, pakutanga kwehurukuro dzekurambana kwavo dzemazuva mana huri kuota zvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain vaDavid Davis vati zvakakosha zvikuru kuti hurukuro dzavo dzave kuratidza michero. Apo upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere, madzimai akawanda anoti ari kunetseka zvikuru kuti aronge mhuri dzavo zvakanaka nepamusana pekutadza kuwana mari inodiwa. Mashoko aya akabuda nguva pfupi yapfuura apo madzimai akaungana muHarare pasi pechirongwa cheUnited Nations Population Fund yakabatana nehurumende. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai aibva kumativi akasiyana-siyana akaungana muAfrica Unit Square svondo rapera, uko kwaipiwa pachena zveutano zvakaita sekuronga mhuri, kuongororwa ropa pamwe nekutariswa gomarara rechibereko. Mumwe wemadzimai akaona rubatsiro rwekuronga mhuri pachena ndiamai Grace Maketo vanogara kubudiriro. Amai Maketo vanoti kunyange zvazvo vava nenguva vachidawo chirongwa chekuronga mhuri chinopedza makore cheJadele, vanga vasingakwanisi sezvo makliniki ari pedyo navo mumusha webudiriro achibhadharisa mari yekuisa Jadele. Amai Maketo vanoti zvirongwa zvepachena zvinoitwa neUNFPA nemamwe masangano zvinobatsira madzimai akawanda.
Ndoona vanhu vazhinji panyaya dzemari apa tongouyawo seizvozvi, kana vangouyawo vakati family planning mahara tongouya, nokuti mari yacho neuchishayiwa yekuti uende kunoiswa nekuzobviswa kwaisa, nokuti tinoona kuti zviri nyore kuya pana vauyawo vanhu vakaita seivava, tinoona kuti zviri nyore kazhinji kacho.
Jadhele ikaiswa inogona kudzivirira kuti mudzimai asabate nhumbu kwemakore anosvika mashanu. Mumwe wemadzimai vaiiswa imwe nzira yekuronga mhuri yeintrauterine contraceptive device ichizivikanwa nokunzi loop. Amai Chidomadziya vanoti madzimai mazhinji ari kukundikana kuwana mari dzokuronga mhuri nenzira dzinopedza nguva ndefu.
Maservices efamily planning especially pajadeo apa nema loop vanhu havambozvi afforded, nokuti kuenda kumahospital kana kuti kuclinic vari kubhadharisa. Ukanoti uri kuiswa jadeo vari kuti $15, ezvinezvi mari vanhu havasi kumboiwana. Saka $15 yacho haitowaniko, unozoona kuti vanhu vanenge vangodi vakungogara, nekuti pamwe vanenge vasinga mapirisi anenge asingavaitire ngekere depo racho futi pamwe inenge tisingamuitiri. Saka anenge achida zvinhu zviri zvine nguva yakareba asina mboenda kunodi kunobayiwa kana kuita chimwe chinhu. Saka aiswa futi jadheo rachona, kana awana $15 yacho kuti aiswe jadheo rachona, onzi $20 kubviswa. Moona futi kuti hazvidi mari yacho futi munhu anenge asina $20 yachona iyoyo kuti anobviswa futi. Saka unoguma munhu angogara futi nacho chiri muruoko, apa kune makensa ariko hauzozivi kuti ndikagara nacho cheo chayo expire chichazokonzera chifu.
Mumwe wemadzimai akabva kuruwa, amai Linet Kwashi, vanoshandisa mapiritsi pakuronga mhuri nekuti ane mutengo uri nani pane dzimwe nzira. Asi chido chavo ndechekushandisa urongwa hwavasingatori nguva nenguva, sezvo pamapiritsi ari nyore kukanganwa kuamwa.
Maservices efamily planning ari nyore kuwana, asi vamwana vakwanisa maafoda, nekuti kumwe kune dzimwe nzvimbo anenge achidhura like kuruwa kuclinics anenge achiita $15. Saka umwana anenge asingazokwanisi kuafoda kuti vanoiswa. Mbamazina nhongwa kungozvara-zvara nokuti kuti vanoiswa. Pamwe mapiritsi anenge achivaramba wanga achikanganwa kuti vanoiswa jadheu, zvine zvichidhura havasokwanisi.
Mumwe mudzimai wechidiki akada kuzivikanwa nezita rekuti Ruvarashe anoti shuviro yake ndeyekuti nyaya dzekuronga mhuri dziitwe pachena. Ruvarashe anoti madzimai mazhinji anorarama nemabasa emaoko ayo asingavapi mari yakawanda.
I think
kangu semukadzi wechidiki mafamily planning methods anofanira kuwanikwa pachena kune munhu wese wemukadzi muzimbabwe because most of vakadzi vari muno muzimbabwe havashande vazhinji vacho vamwe vacho vanoita mabasa emaoko but income yavo ishoma
kuiswa jadhele kunoda gumi remadhora mumwe mushandi wokuzimbabwe national family planning council vadenis mulambo vanobvumawo kuti nekuoma kweupenyu vamwe vanhukadzi vanotadza kushandisa nzira dzavanoda dzekuronga mhuri
sometimes because of economy nyange nyaya yekuti upfumi aunaomera zvakanaka panoita dambudziko kuti panoya anozi mafees anochajwa mari inochajwa kuti upiwe sevhisi yakati panodiwa $25 panodiwa $5 imari shoma but imari isingagoni kuonekwa nemunhu wese wese
pamusoro pejadhele neloop dzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri kwenguva yakareba iimplanon inogona kuita makore matatu nedepo provera inoita mwedzi mitatu nzira dzekudzivirira pamuviri dzinoda kushandiswa zuva nezuva dzinosanganisira mapiritsi nemakondomu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.
Vechidiki vekuZimbabwe vanobva kuzvikoro zvakasiyana-siyana vari mumakwikwi eFirst Global 2017 Challenge ari kuitirwa muWashington DC. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Chikwata cheTeam Zimbabwe nhasi chabuda zvakanaka pane mimwe yemakwikwi achichange chichiita muzuva ranhasi achazopera mangwana pachazozikanwa kuti ndeipi nyika yakunda. Amai Aritha Mare, mumwe wevaviri vari kuchengetedza vadzidzi ava, anotaura nezvaitika nhasi.
Vashangobva mukutamba mecha yekutanga ndiri kufara zvakanyanyisa nekuti vanyatsoratidza kugona kwavo. Zvanga zvichitarisirwa mumechi zvekuti vanokore mabhora akamirira mvura yakachena vanomakanda maanochengetedzwa zvese nekuti robhoti ringe richikwanisa kumunge richimira riri rega zvese izvozvo vazvikwanisa vakatwa zvakanaka tafara chaizvo kupera kwezuva ramangwana ndopatinenge takuziva kuti taita zvingani zvipodzwa kuti tahwina here kana kuti zvakamira sei. Gemu yakagadzirwa ndeyekuti tine dambudziko riri common kunyika dzese rekuti vanhu vangu vachiwana mvura yakachena saka tatidzigadzira robhoti rinokwanisa kupatsanura mvura yakachena neyakasviba richiratidza unyanzvi hwatinoti hweengineering.
Vachitaura pakuvhurwa zviri pamutsemo kwemakwikwi aya nezuro, vechidiki ava vakati vari kufara nekusimudza mureza wenyika pamakwikwi ayo ari kupindwa nenyika dzepasi rose. Vachitaurawo pakuvhurwa kwemakwikwi aya akatangwa gore rino, mutungamiri wesangano reFirst Global vaJoe Sestak vakati ishuwiro yavo kuti makwikwi aya aitwe gore negore munzvimbo dzakasiyana-siyana kuitira kuti vechidiki varambe vachifarira zvidzidzo zve science ne technology kuitira kuti remangwana ravo rive rakanaka. Zimbabwe ine vadzidzi vasere nevari kuvachengetedza vaviri. Makwikwi aya anopindwa nevadzidzi vanoita zvidzidzo zvescience, technology, mathematics neengineering. Mumwe mudzidzi Gamuchirai nechitima anoti zvakakosha kuti vanasikana vechidiki vazive kuti vanokwanisa kuita zvidzidzo zvescience netechnology kwete kutyira kure.
Zvinhu zvisizi zvakakomana chete but you find kuti vasikana vanokwanisa kuita the same thing since we all got the same brains anyway saka we can do this.
Mukomana wechidiki akange akatakura mureza weZimbabwe pachiitiko ichi anoti danda chena. Uyo anodzidza kuSt George's anoti chiitiko ichi chakamubata mwoyo sezvo akaona kukosha kwekumirira nyika yake pamberi penyika dzepasi rose dziri mumakwikwi aya. Mumwe musikana anodzidza kuHarare High School Tariro Muzowaka anokurudzira vechidiki kuti varambe vakashinga kunyangwe zvinhu zvakaoma sezvo iye akakwanisa kupinda mumakwikwi aya zvisinei nekuti anobva kupi.
Ndangotara kuti kugara mugeto asiradzo kuti haugoni zvakawanda, ini ndotogara mugeto but I'm a programmer now.
Chikwata cheZimbabwe chakavaka robot richange richibatsira mukutsvaga nzira dzekuchenesa mvura yekunwa. Robot reZimbabwe rinozikanwa nezita rekuti
Zim 1. The president's car is called Zim 1. This one is also a Zim 1.
Nasi nemangwana chikwata cheZimbabwe chichange chiri mumakwikwi ekuona kuti michina yavakagadzira ingahwine here mukupera kwemakwikwi aya. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Mwanao dzemitambo. Zvikwata zvenyika zvemutambo weragbi nenhabvu zviri kudzoka zviri maoko chete kubva mukushanya kwazvo kuNamibia mukupera kwesvondo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Zvekwata izvi zviri kudzoka zviri maoko chete mushure mekurohwa mumitambo yavo, kunyange hazvo vaive vasimuka muHarare vachivimbisa mafaro. Masebos ndiwo akatanga kurohwa apo vakadamburwa 31-26 nemugovera makwikwi e2017 Africa Gold Cup Group 1A, ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma 2019 Rugby World Cup, ayo achaitirwa kuJapan. Zvakamira zvakadai, mavanga ekurohwa kwemasebos asati adzima, Maurias akatevera izvi nekuisirwa pasi 1-0 nemaBrave Warriors mumutambo wavo wekutanga wemunzira yekuenda kuma 2018 Africa Nations Championships. Asi Zimbabwe ichiri nemukana wekudzorera zvayakaitwa apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare muNational Sports Stadium Sondorino mumutambo ucharatidza chikwata chaenderera mberi nemakundano aya. Vanotevera mutambo uyu havasi kunyanyotya zvavo nezvakaitika musemunio mastadium nezuro. Mumwe wavo ari mutsigiri weCapes United vaInnocent Mtena, avo vanoti Maurias achakunda mumutambo unotevera.
Tiri kurwadziwa zvedu bhati kuti Zimbabwe yari 1-0 bhati hatotorasewo patrenemechi kuti chii togona kukoirovowo kana 2-1 saka 1-0 haio haisi zvauti inonyangotyisa kozi vakazovo pamusha pedu tinovarovowo chii kana 2-1 tinohwina tinovimba namhofuwo kuti.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vamakabhi Makamure vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekurohwa kwakaitwa Maurias, asi vachiwedzera ivo kuti vane chivimbo chekuti chikwata chaSunday chidzambwa ichi chichakunda apo zvikwata izvi zviri kusangana zvekare.
Mwoyo wangu utorwadzikana zvisingamboiti kuti timu yavanoudyiwa asi 1-0 rinani tinogona kuzodzorwa kunoku patimu painenge yadzokawo yauya kuno. Vakomana ngavarambe vane pawa vadzokera kumashure painoya kuno kuti tinogona kuidya tinohwina tinoziziva sapoti nechaisa fuu sapoti yakakwana.
Maurias ari kutarisira kupa mufaro kuvateveri venhabvu sezvavakaita svondo rapera apo vakatora mukombe weCOSAFA Castle Cup mushure mekurova Mozambique, Seychelles, Swaziland, Lesotho pamwe neZambia. Pamusoro pezvo chikwata ichi hachisi kuda kuita Maurias ekutanga kukundikana kuenda kumafinari eAfrica Nations Championships kubvira makundano aya akavambwa muna 2009. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda musarudzo yeby election yakaitwa kwaChiundura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo yeChiundura by-election yosimudza mutauro zvichitevera kuvhota kwevanhu vakawanda vanonzi vaishandisa zita rimwe chete. Madzimai ekumashanaland west owana cheuviri kuburikidza nekutengesa sadza nezvimwe zvekudya kuvatyairi vemarori anenge aenda nechibage kugrand marketing board iri kulions den. Zimbabwe inokundwa 1-0 nenamibia mumakwikwi eAfrica Nations Championship. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
mina njengoba ubona wami point vele awukhethe lolu alithengisele lipho oyithethe nje yakona abantu abavotileyo le voter selection kweyo angowesiphaleni.
Ibandla lezanu PF linqoba ukhetho lwe-by-election lokudinga usezamela iChiwundura idalele parliamente.
Njengami lo chairman wami othi wanguJason bathi thina sanjon chief flag yabo. So abantu bezanu PF ngabe sibona bakhuluma bakuthandayo phezu kwethu. Omunye angathi sizalibamba 2018, omunye athi hali zakhawula 2018.
Abibandla le-MDCT ekuwadzana East bathi sebedlela evalweni ngoba besethuselwa ngabezanu PF abathi bazobathathela amanyathelo alukhuni kukhetho luka-2018 lungedlula. Abasakhulayo beZimbabwe banqoba kumdlalo wabo wakuqala kumncintiswano wokuthuthukisa imisebenzi yesayensi we-First Global Challenge owenzelwa khonapha esigodlweni seMelika iWashington DC. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla lezanu PF linqobe kukhetho lwe-by-election olwenzelwe eChiwundura ngempela sonto. Umnumzana Brown Ndlovu nguye osezamela lesisigaba edalele parliamente ngemva kokuthola amavoti adlula inkulungwane ezifika phose kuchumi i-9426 kuthi obemele ibandla le-NCA umnumzana Brighton Mutswiti wathola amavoti angamakhulu amane i-445 esigabeni esilama abelelungelo lokuvota abazinkulungwane ezingamachumi amane lantathu i-43,000. Kodwa inhlanganiso ezikhangela ngokuqutshwa kokhetho olubalulekileyo zibe lensolo ngendlela ukhetho oluqutshwe ngayo olubalisa ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll. Enye yalezinhlanganiso iZimbabwe Election Support Network kumbe ZESN ithi kusetshenziswe ingwalo ezimbili zamagama abavoti njalo kukhanya abantu bebengaphiwanga imfundiso ngalolu khetho. I-ZESN ithi njalo bekulamagama amaningi afanayo kwehlukana nje inombolo zesithupha okudida ingqondo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi impela kuningi okumele kulungisiswe kungakaqutshwa ukhetho lomnyaka ozayo.
Ya vele phela kuyazitshengisela vele ukuthi ngamandla walela ngoba ukhetho vele olufika umnyaka sizaphela sesiqondane lama parliamentary elections alutsho lutho. Okwesibili ukuthi amaqembu azayo esibili o-MDC bonke bebengekho labo babambo labo bani. So kuyafana nje lokuthi i-Highlanders bidlala nje lama-boosters awungeke usitshele lutho. Ungazikhanginyanzela ithi sefuthi i-RC ibe le research itshengisela ukuthi i-voters roll yakhona vele ibhilile. I-voters roll kamudele vele kayisebenzi lutho. Kulabantu abaningi abalikhulu abavele babhaliswa ngokutshona. So mina njengoba ubona wami point vele awukhethe lolu alisitshengiseli lutho ngoyi-percentage yakhona abantu abavotileyo le voters roll yakhona esitshengisiweyo angokwesiphaleni nje.
Kungaba kuyisifundo bani esisithola kukhetho lolu nxa sikhangela oluzayo lomnyakoza?
Right, ubuze kuhle. Kule nkulumo eziningi eziqondane le-BVR ezinye izikhwicamfundo engangikhona emhlanganweni last week wesithi wena i-BVR kukanya tipu zili. Ya so zienza gelu uche, ama nye watu kona uche tuluza vya mwengu February, mwengu anyo February. August and February, mfuwe tukuti, I voters roll e kona le endala ega mudeli. Gail soze isinige ama results angela nkulumo. So kufarele uchi, na kumyela, isifundo zakho nabalelelo mokhentshangela yabo dabukathi ngcube kathi nakungela voters roll entsha eBVR sokutshengisela ukuthi abafanelanga bavume ukuthi kube lokhetho ngoba kuza siphendusele emuva siphile futhi ku-2013 kube le nkulumo okwakhathesi vele thina amazimbabweni sesizibhejele ukuthi nxa abantu bezanu PF bengaqila asihlangene esitradini sesingene egangeni.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe wexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Abebandla le-MDCT ekuwadzana eHarare bathi sebedlela evalweni ngoba besethuselwa ngabezanu PF abathi bazobathathela amanyathelo alukhuni kukhetho ukhetho luka 2018 lungedlula. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni wabalandeli be-MDCT ekuwadzana East. Lo mmeli wabo edalela eParliamente umnumzana Nelson Chamisa obezokwethula isimo sokwenzakala esigabeni sakhe. UChamisa utshelela umhlangano ukuba okufunwa ngabezanu PF yikuba abuyiselwe amandla wokukhetha uChief Justice kumongameli Robert Mugabe.
Constitution yenyika ayisinzimbe inongovunwa pawadira.
Isisekelo sombuso kasifani lemve. Umuntu ayephule lapho athanda khona. Kayisinto yokwenza intando yakhe umuntu. Kumele sihlonitshwe ngumuntu wonke. Umongameli welizwe ngakho phezu komthetho, ungaphansi kwawo.
Inkokheli ye-MDCT ebisemhlanganweni lo ithethele lithuba ukusola isehlakalo sokutshiswa kwemota yebandla leli ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF. Umgcini sikhwama wohlangothi lwabontanga ekuwadzana East unkosazana Maid Masuku upha umbono wakhe phezu kwalesi sehlakalo.
Thina kusiphatha kabuhlungu ngoba imota le eyatshiswayo ngeyethu thina ama-youth. So besicela ukuthi abomthetho badinga ukuthi ngubani, ngoba ukuthi ngithi ngubani angikwazi ngoba kwenzakala ebusuku sasisezindlini. Kodwa sibuhlungu ngemota yethu eyatshiswayo.
Uma sukuthi kunje yena lenye inkokheli yabontanga behlezi besethuselwa kokuphela ngabanye babo abezanu PF bebathembisa ukuba bazobathwalisa amagabha avuzayo ukhetho luka 2018 selwedlule.
Njengami lo chairman wami othiwa nguJason bathi thina sanjon chief flag yabo. So abantu bezanu PF nxa besibona bakhuluma bakuthandayo phezu kwethu. Omunye angathi sizalibamba 2018, omunye athi hali zakhawula 2018. So thina kasikhululekanga ukuhamba kulowo musi. Sahamba e-court yafika indaba yangikhona yathiwa khona zenini oligcweleyo. Kodwa besihlukulusa
Ibikwa seyavuselelwa leyo ndawo eyayisetshenziswa ukuhlukumeza abalandeli bamabandla aphikisayo. Abadala abaziwayo ukuba bengabalandeli bala mabandla bethathwa emadabukabusa besiwa kuleyo ndawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abaphatheke umncintiswano wokuthuthukisa imisebenzi yesayensi owe-First Global Challenge oqhutshelwa ngapha esigodlweni seMelika eWashington DC banqobile kuhlandla lakuqala lamuhla. Abasakhulayo laba ngabantwana besikolo abayisitshiyagalombili abavela izikolo ezijiyeneyo zesecondary njalo bebencintisana lelizwe leSlovenia leleSt Kitts and Nevis betshengisa ubungcwethi babo ekuhlambululeni amanzi. Balerobhothi abalilungisileyo elikhangelane lo msebenzi lo. Abasakhulayo laba babuye ngapha phansi kohlelo lweScience, Technology, Engineering and Mathematics kumbe iSTEM ngamafitshane. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wabantwana laba unkosazana Aritha Mare.
vachangobva mukutamba match yavo yekutanga ndiri kufara.
Vasandaqeda kudlala umdlalo wavo wakuqala, njalo siyajabula kakhulu ngoba batshengise ubutshantsho babo. Obekukhangelelwe kulo mdlalo yikuthi bathathe amabhola amele amanzi ahlanzekileyo bayewafaka lapho amele abe khona, konke lokuthi irobhothi lenelise ukuma lodwa. Konke lokhu bakwenelisile. Sijabulile kakhulu. Silomunye njalo umdlalo ngo-1:34 p.m. nomunye oka-4:36 p.m. ilanga selisiyatshona. Lesi isikhathi sakhonapha eMelika.
Alo-ke ngukhosazana Aretha Mare ukhokhela abantwana besikolo beZimbabwe abaphatheke umncintiswano we-First Global Challenge ovulwe izolo ngapha eMelika. Abasakhulayo emabandleni aphikisayo bathi sebediniwe ngabantu abavumbuluka sekuyiwa kukhetho bencintisa isikhundla sikamongameli ngaphansi kwamabandla aphikisayo okuphetha sekuphazamisa impumela yokhetho njalo kusenza umongameli Robert Mugabe weZANU-PF abuyele embusweni sikhathi sonke. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
United
we conquer.
Abasakhulayo bathi bathethele linyathelo ukwenqabela iphutha elenzakala ngo-2008 lapho kwaba lokudonselana kwamavoti phakathi kwababencintisana lomongameli Robert Mugabe kwamsiza ukubuyela esikhundleni. Lokhu kuphume kuphawulwa okusemthethweni umkhankaso wokudinga ozancintisa emela amabandla aphikisayo owe-hashtag no vote splitting campaign phansi kwenhlanganiso ye-United Citizens Alliance UCA emkhosini owenzelwe eCourtney Hotel eHarare. Omunye wabasakhulayo laba kungunkosazana Thabisile Ncube osebenza labe Concerned Citizens Board Network of Zimbabwe laba mabandla ezombusazwe aphikisayo.
Silamaqembu amaningi. Amanye akhona pho ungudalwa nje from Norway and abanye bakhona nje ukuza kwabo njengama-opposition parties bayabengezi ngiqiniso babesiza nje ukuthi bezobangela ingxabano ebantwini beconfuse abantu.
Unkosazana Leah Nyarai Mthandwa nguye unobhala jikelele ebandleni le-Freedom Front enguye njalo umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane kilo.
Yena lo muntu ezamfaka kubalot paper umuntu esiyavulela sonkeni sibanje. Akulo ukuthi kulozibane bekuzibane akuyenzela futhi ukuthi sinje kathe sikhanyela kulama-political parties afika 27 ibalot paper lakhona labe lingakanani nabantu abayi 27. So we found it necessary ukuthi sidinge umuntu oyi-1 ozahamba ayemela i-coalition yonke ukuthi savoid okwenzakala ngo-2018.
Bathi bafisa okhethwayo ukuncintisa emela umanyano wamabandla aphikisayo kube ngosesemutsha.
And umongameli wakhona ufanele abe ele background eclean.
Abasakhulayo laba bathi yikhona bezabhoda ilizwe lonke ukhankasela ukusekelwa kozancintisa emele amabandla wonke aphikisayo. Hathi lokho obekusenzakala kusikhathi esedlule bethi ngoba kuyikho okwenze ilizwe libe lokhe libhoda kungayiwandawo uZulu eqhubeka ebhekana lenkinga ezifanayo sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Singakangena esigabeni silandelayo othi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeSomalia ebeselile nsuku ezingamachumi amabili lantathu lingelabo lembu be-internet selilabo. Kulamasotsha angamachumi amathathu lane akwele Cameroon asenyamalele elwandle ngemva kokugenquka komkhumbi akade bekuwo emkhunjini lo lebhakasi Peninsula. Kwezempilakahle izinga lokuthola usizo lokwelatshwa lezinye indingeko ezehlukeneyo esibhedlela sempilo Central Hospital seliye lehla kakhulu njalo abantu bathi uhulumende kangenele alungise inkinga ezibhekane lezisebenzi kunye lezigulane esibhedlela lesi. Unompumelelo moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukudinga impilo esibhedlela sempilo Central Hospital sekulizaba ngoba izigulane ezinenyi ziyakhonona ngesiphatho abasitholayo kusukela ekuhlanzekeni kusiya ekwelatshweni la kwababhubhela khona. Izigulane labaphelekezeli balinda amahola amade kundwendwe zesibhedlela ngoba imitshina yamakhompyutha eminye ayisebenzi ukuthi esebenzayo ayilabasebenzi. Umnumzana Charles Thomas obezolanda isidumbu sesihlobo sakhe uthi isidensi esilezisebenzi zempilo sidinga ukuba uhulumende angenele ngoba indwendwe zinde njalo azihambi.
Ngiyacela zonke iziphathamandla izinkokheli zikahulumende esazikhetha ukuthi zibe zinkokheli zethu kusukisela layo umongameli welizwe labo abasekeli bakhe beke bezolayina empilo begqoke idisguise bakubone ukuthi abantu baphathwa njani bengezwa ngabantu sina sifuna bazibonele njengoba beziyizisebenzi angeke siphile ngempilo enje ngoba isibhedlela ngeseni. Lesifiso sokuthi ngoba nje wasifike ngo-9 lapha besithi sisaphuma before 10 ukuthi ngase siqedile sadinga imali ezihlupha.
Umnumzana George Muzamba uthi uhlupho olusempilo Central Hospital yikusilela kwesiphangiphangi sokusiza abantu abaze esibhedlela kunye lobugwelegwele.
Isiphangiphangi sekuncediswa. Akusela siphangiphangi lesana ukuthi umuntu anga bona abantu yokuthi sekule ethiwa yi-procedure manje ukuthi hlalani na computers are down this and that. Lokhu siyakubona sibili ukuthi i-computer, of course, to make a long story short, ngibona ukuthi every responsible citizen of Zimbabwe usephakathi kwaleyi nto ukuthi.
Unkosikazi Mary Maseko uthi isikhathi asebesihlale ekuthatheni isidumbu sesiside njalo kumele bayela kwezinye indwendwe zokuthatha imali ethi kulezi insuku kuyaqanda omongikazi bazihlalela kumahitha kuba nzima ukusukuma.
Sifika ngamakota past 9 ekuseni sizozama ukuthi sikilisidumbu but isikhathi sesihlale lapha sesiside kakhulu okungangokuthi nxa ukuthi uyabe ungumuntu osesizini udatyukele ulahlekelwe uyafisa ukuthi ngawe uyancediswa masinyane uyehlanganiswe kunye nyalenzisuke imali iyahlupha kwabo yabo zama ukuthi uclear ngabe ugijime emabhenki uyezama ukuthi uhlanganise izimali umsebenzi uyenziwuphi but konke khona okho awuhlangani lakho uyathi ufika lapha ezinesikhathi uyathi ungena unensaphuma uthi uzama umchazisela ihlupho lakhe ethi ngiyabuya kathesi uyagodela baba befaka amahitha ngaphansi kwamatafula awulalo ukuthi uyabe lwenza iproblemu yakho omchaziselayo yona akayizwisisi vele njalo kafuni ukuyizwisa ngoba kafuni kusuka kwangaphani okulesikhudumezi khona.
Umnumzana Balindi Mpofu uthe ukutholiswa impilo empilo Central Hospital akuhlelekanga ngoba loba umuntu engene engozini yemota evuza igazi bayathatha isikhathi ukuthi bakwelaphe sekugijinyiswa imali kule mpilo yabantu.
Nxa ungumuntu sinye sikhathi nanzelela omunye umuntu ukuthi usehluphweni njalo ulesikhathi sokuthi asebenze with time.
Udokotela Solwayo Ngwenya, u-clinical specialist wempilo Central Hospital, uthe indwendwe azisoke zaswelakala esibhedlela njalo ukufa kwemitshina yamakhompyutha kuyafana lokuhamba kwamandla kagetsi.
Ikhona nje ukuthi amala endlela khona akulani emangalisayo lapho. So kuyafana lokuthi wena amagetsi angahamba emzini wakho anti ezinye izinto ziyathula kodwa amagetsi engabuya kusebenza. Yikho-ke amakhompyutha yinto ezilabo-technicalities ziyakwanisa ukuthi lazo zike zithule mbijana ziphinde zivuswe njalo akusatsho ukuthi khona kuthiwa isibhedlela kasila amakhompyutha.
Isibhedlela sempilo Central Hospital savulwa ngoNcwabakazi 1958 ezinye izindlu zakhona sezidingwa ukwakhiwa kutsha kunye leminye imitshina njalo lezisebenzi zesibhedlela zikhombisa ukudinwa emsebenzini njengokuguga kwesibhedlela ngoba bahola nzima lesiphatho sikamqhathi sibatshiya bengelathando lomsebenzi. Ngimele iStudio 7 yobulawayo empilo Central Hospital ngingunompumelelo Moyo.
Izakhamizi zeTete esigabeni seMathebelele North aduze leWange National Park zithi zithwele nzima ngengwe esibulele izifuyo. Izakhamizi zalumango zithi zithwele nzima ngenyamazana zendle ezibalisa izilwane, indlovu, lengwe eseziqale ukukhathaza kathesi. Sixoxe lesinye sezakhamuzi umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Into engakutshela wona ngokuthi lokho sithwele nzima lenyamazana zeganga ngikhuluma kanje, so kule ingwe isehluphile siyidlile imbuzi ezikwana 6 esigabeni esitala kiso lapha edete lapha emagoli la, but siyahlukuluzeka kakhulu ngenxa yokuthi nxa sitshela abantu abakhangela inyamazana zeganga lezi kukhanya abasithathi serious.
Nxa usithi zihluphile kuyini okwenzakalayo kahle kahle?
Ilumi imbuzi ingwe leyi duzane letara laphana emagoli nxa usulanda idete ungakafiki egridini lele nxa suzafike edete. I think imbuzi ezikwana ezilinywe kathesi zifika kuma 5 and iphose yalumu omunye umama obusuku ezama ukuyovala igedi lazi waphongukuzwa siyitshinga khonaphana wathi selayihlilayithi wawuthola ha ingwe izihlalele khonapho lapho yayike yabamba khona imbuzi. Obusuku obudlulele obubili lobu iyebamba imbuzi kamakhelwane but ayisakwanisanga ukuthi idonse iyodlela egangeni.
Zona-ke ezinye inyamazane ezifana lezilwane esiza ukuthi bezilithwalise nzima, zona-ke lezi nsuku kuhamba njani?
Izilwane ngemuva kokutshaya leziyana lembobhe ezimbili leziyana ezibili leziyana kuyakhanya ukuthi ike yadlula enye yangkhona eyinduna eyabe ike yadlula ezibayeni khonaphana leganga lapho kuhamba khona abantu nxa besiye esikolo besiye edikti abavele emagoni ngapha, but at least indaba yezilwane at least ingcono. Indaba esihluphile engwe ingwe leyi sesithwelisa amagaba avuzayo ukuthi yenze ukunda izifuyo ezibayeni.
Alo-ke umnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le edede. Kulabo somabhizimusi edolobheni le-Plumtree abalahlekelwe impahla engena kuzigidi lezigidi zamadola izolo ngemva kokuqhamuka kwemlilo otshise izitolo zabo ezinini complex. Okudanise osomabhizimusi lezakhamuzi ukuthi umlilo lo uthe wazicitshela umanisipala engathumelanga imota ezicitsha umlilo eze-fire brigade ngoba isithi imota yakhona abalayo ifile. Imfanekiso ethethwe ngababone umlilo lo iveza inqwabanqwaba zemali ezijileyo. Indawo ezijileyo zigoqela ibhizimusi eboleka abantu imali kanye lesitolo esithengisa insimbi zemota ese-Same Time Motors. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo mnini ibhizimusi uMbusi Mpofu yena othi ulahlekelwe impahla edlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu $150,000.
Angikwazi kahle kahle lamuntu kuhambe njani, kodwa ke kuqale emuva kwe-building le kade sikuyo yikho la okubonakale khona intuthu iphuma phezulu kwe-roofing, ngoba eshopu yami mina lo kade phakathi umfana wami kade ethengisa phakathi kade engaboni ukuthi kuyatsha. Abantu abaphandle yibo kade bebona ukuthi kuyatsha. Kuqaleke erumini elilodwa base behamba besiyaphula-ke phakathi kulelo room, bathe bephula phakathi-ke bathola ukuthi sokulentuthu akusangeneke erumini, bagijima-ke baye e-city council. Yikho kuqala komlilo uqale ngaleyo ndlela.
Kweyakho ishopu kube lo monakalo onganani?
Eshopu yami kube lo monakalo ongayenza laphana ku-$150,000-$160,000.
Kuyini okuthileyo?
Okuthileyo ukuthi ama-spares ami wonke ama-spares ikade siyawoda kuthile roughly konke kwatsha lama-video cameras ami bengumuntu oyenza ngenza ama-videos ushuta ama-weddings kwatsha ama-cameras ami wonke nama-studio lights yonke nje into kade ngiyisebenzisa laphana ethile yonke.
Ngumonakalo omkhulu lo baba uMpofu silusizi ngalokho, manje ubule insurance yini?
Kade ngingalayo insurance ngoba ukuba le insurance kunzima. kunzima kakhulu kulele lakithi kunzima kakhulu ngoba singabantu abamnyama ama business siyabe sinenga akulula ukwenza unenga so bengalayo insurance bengakafikelele pingelele lapho ukuthi ngaba le insurance kodwa kade sengithengisendi sami se business ukuthi ngazi yakhele yami business insurance kade ngalayo
ikhansili iyona ithini sizwa kuthiwa le mota ye fire brigade iphuzile ukubuya
kati ngeko sibili kanti fona imota ma ngisizwa laphana kuthiwe iyolungiswa iye kuservice so imota kati ngeko
lo ke ngumnumzana Mbusi Mpofu umnini muzi we same time motors engenye yamabhizimusi athe yaba ngumlotha ePlumtree izolo. Akuhlelo Zimbabwe tuthe asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Lamhlanje siqhubeka ngodaba lobukhosi bamaNdebele. Lapha-ke sizwa-ke umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo ozalwa endlini yesikhosini ephikisana kungxoxompikisano lo mnumzana lembono kamnumzana David Mhabinyana Ngwenya inyanga.
Umntwana onguye ofanele ukuthi abambe ubukhosi bamaNdebele kusukela ngalesi sikhathi kuzafanele aphume endlini yalobhengula endlini kaNyamande ngoba uNyamande nguye lapha intonga yobukhosi bamaNdebele esele khona. Ngakho yilo ibanga esikulo khathesi.
Ye, ngamafutshane-ke ungathini ngomnumzana Raphael Stanley Khumalo?
Bakuningi abazitshintsha izibongo bezisusa ezibongweni zabo lapho abakhulele khona bezenza okhumalo. Abanye babe liqiniso abanye kungasiloqiniso. Asikwazi mina ngingukhumalo ozalwa endlini yalobhengula angingeke ngikhulumele indlu kahlangabeza ukuthi nguye yini wakokhumalo loba hhayi.
Akutsho-ke baba Ngwenya ukuthi likuthethe ngapho ukuthi lidingeke lo oseyaba inkosi.
Inkosi kayidingwa iyamila phakathi kwabantu yikho osemilile uRaphael ake mbuyele emuva kancane. Ngithi mina uLobhengula uyaziwa na lapha lele khona. ULobhengula wabuyiswa na konke lezo zinto yizo izinto ezenza ukuthi kungabi lula ukuthi uLobhengula indlu yakhe ivuke. Now uRaphael usemilile emila endlini kahlangabeza owabulawa nguLobhengula embulalela lubonobo bukhosi. Yikho ngale ndlela simlandela ngoba sibona ukuthi nguye oqotho. Mina-ke ngiqalise into yamakhumalo ngifakwa nguChief Gareth Masuku ngo-1976. Yikho I am the longest survivor entweni yonale yamakhumalo. Lokonke lokhu abakwenzayo iminyaka yonke le bebengaphi. Inkosi esiyifunayo inkosi ezaba le kingdom, hathi inkosi ezaba yifanika lo. Yikho ngaleyo ndlela inkosi uRaphael iyinkosi yakomthwakazi.
Izinyanga zilomlando wazo esiqondana lazo azingeni endlini yobukhosi zibe sezidunga endlini yobukhosi. Wena uyinyanga enkulu njalo ehloniphekayo njalo uhle ukuthi uhlonipheke ngobunyanga hatshi ngokuthi udunge indlu yobukhosi.
Lo ke ngumnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo endlini yenkosi yamaNdebele obexoxa lo mnumzana David Mhabinyana Ngwenya. Iqembu lebhola lokuhaqa elabadlali abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili lanye lidlale okubukekayo emncintisweni wenkezo yomhlaba odlalelwa esigodlweni seBotswana iHaveron lapho liqede lingelesitshiyagalombili phakathi kwamaqembu amachumi lamabili. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMathini Ngwenya usiphalo ludaba iseHaveron.
Iqembu leZimbabwe liqale ngolahlekelwa imidlalo yalo embili lidlala lele Australia kanye leSouth Africa kodwa ladlala kuhle embili elandelayo noma nje lehluleka ukungena kumaqembu ayisishiyagalombili angaphezulu. IZimbabwe iqede ngomdlalo leBotswana ngomgqibelo kudingwa iqembu elingacina limi kuhlandla lesishiyagalombili kumbe elechumi. IZimbabwe inqobe ngemiklomelo A56 kule 41 eye Botswana akuthabise umqeqetshi waleli qembu unkosazana Ruphafatso Mutsauki.
So excited, you know, we're so happy. Everyone else is happy.
Busijabulisile abanye abadlali esibabone lapha bazangena kuqembu labadala elisinya team ngendlela abadlale ngayo.
Iqembu
siyabonga Martin selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.